Chitsauko 12. Takarongwa kuti tishumire Mwari werugare. Zvichakurukurwa muchitsauko chino. Jehovha anoronga vanhu vake pashoma nepashoma. Ndima 1-2. Mubvunzo. Chii chakachinja paZion's Watchtower muna January 1895? Uye hama dzakanzwa sei? Mudzidzi weBhaibheri aishingaira ainzi John A. Bonnet. Paakawana magazini yake yeZion's Watchtower ya January 1895, akafadzwa zvikuru nezvaakaona. Magazini yacho yaiva necover itsva, yakanga iine mufananidzo weimba refu, ine mwenje unobatsira vafambisi vengarava waivheneka murima, nechemuzasi mayo, muchiratidza gungwa rine dutu. Mumagazini yacho, maiva nechiziviso chaitaura nezvekuchinja uku, chaiva nemusoro waiti, cover yedu itsva. Hama Bonnet vakafadzwa nekava iyi, zvekuti vakabva vanyorera hama Russell tsamba. Vakanyora kuti, ndakafara zvikuru kuona kuti Watchtower yava kuratidzika zvakanaka kudaro. Mumwezve mudzidzi weBhaibheri akatendeka, John H. Brown, akanyora nezvekava iyi achiti, iri kuzoyevedza. Imba yacho ine nheyo yakasimba zvechokwadi, sezvo ichiramba yakamira kunyange zvazvo iri kurohwa nemasaisai egungwa nemadutu. Gore iroro, kuchinja kwakaita kava iyi, ndiko kwaiva kwekutanga, asi pakanga pachiine zvimwe zvaizochinja musangano. Hama dzakaona zvechimwe chinhu chikuru chichichinja muna November gore racho. Sezvineiwo, kuchinja kwacho kwaiva nechokuita negungwa rine dutu. Ndima 3-4, mubvunzo. Idambudziko ripi rakataurwa muWatchtower ya November 15, 1895? Uye kuchinja kupi kukuru kwakabva kwaziviswa. MuWatchtower ya November 15, 1895, makabuda nyaya yaiva nemapeji akawanda yakaratidza pachena dambudziko raivapo rokuti. Paiva nedutu rakanga riri kukanganisa rugare musangano revadzidzi veBhaibheri. Hama dzairamba dzichiitisana nharo panyaya yekuti ndiani aifanira kuva mutungamiriri muungano. Kuti ibatsire hama kuona kuti chii chaidiwa kuti mafungiro iwayo anopesanisa agadziriswe. Nyaya yacho yakafananidza sangano nengarava. Yakabva yanyatsobvuma kuti vaya vaitungamirira, vakanga vakundikana kuita kuti sangano riite sengarava yakagadzirira kutarisana nemadutu. Chii chaifanira kuitwa? Nyaya yacho yakataura kuti mufambisi wengarava anonyatsogona basa. Anova nechokwadi chekuti mungarava mune zvinhu zvokuponesa vanhu. Kana vava kunyura, uye vafambisi vayo, vanofanira kunge vakagadzirira kuvhara madoo, kana kwava kuuya dutu. Saizvozvo, vaya vaitungamirira musangano, vaifanira kuva nechokwadi chekuti, ungano dzakagadzirira kutarisana nemamiriro ezvinhu akaita semadutu. Nyaya yacho yakazivisa kuti, pane kuchinja kukuru kwaifanira kuitwa kuti izvi zviitike. Yakataura kuti mumakambani ose, muve matosarudzwa vakuru, kuti vave vatariri veboka. Mabasa 20, verse 28. Ndima 5, mubvunzo A, nei tingati urongwa hwekutanga hwekuti pave nevakuru wakauya panguva yakakodzera. Mubvunzo B, tichakurukura mibvunzo ipi? Urongwa ihwohwo hwekutanga hwekuti pave nevakuru raiva danho rakauya panguva yakakodzera pakuita kuti ungano irambe yakatsiga. Wakabatsira hama dzedu kuti dzikwanise kutarisana nematambudziko akaita semafungu, akatangwa nehondo yenyika 1. Mumakume makore akazotevera, zvimwe zvinhu zvakachinjwa musangano, zvakabatsira vanhu vaMwari kuti vakwanise kunyatsoshumira Jehovha. Uprofita hupi hweBhaibheri wakagara wataura nezvekuchinja uku. Ko iwe wakaona zvinhu zvipi zvichichinja musangano? Zvakakubatsira sei? Ndichagadza rugare kuti ruve vatariri vako. Ndima 6-7, mubvunzo A, Isaiah 60 verse 17, inorevei. Mubvunzo B, mashoko okuti vatariri, uye vanokupa basa, anoratidza chii? Sezvataka kurukura muchitsauko 9, Isaiah akagara ataura kuti Jehovha aizokomborera vanhu vake kuti vawande. Zvisinei, Jehovha akavimbisa kutoita zvakawanda kupfuura ipapo. Muprofita ihwohwo, akataura kuti, panzvimbo pemhangura, ndichaunza ndarama, panzvimbo pesimbi, ndichaunza sirivha, panzvimbo pematanda, mhangura, panzvimbo pematombo, simbi. uye ndichagadza rugare kuti ruve vatariri vako, uye kururama kuti kuve vanokupa basa. Isaiah 60, verse 17. Uprofita unorevei, unoshanda sei kwatiri mazuva ano. Uprofita waIsaya unotaura kuti chinhu chimwe chaizotsiviwa nechimwe. Asi cherechedza kuti hapasi kutaurwa nezvekuchinja kubva pane chakaipa kuenda pane chakanaka, asi kuti kubva pane chakanaka kuenda pane chiri nani. Kutsiva mangura nendarama kuvandudzika, uye ndizvo zvimwe chete nezvimwe zvose zvinotaurwa murugwaro urwu. Saka nemufananidzo uyu, Jehovha akataura kuti mamiriro ezvinhu evanhu vake aizovandudzika zvishoma nezvishoma. Uprofita uyu unotaura nezvekuvandudzika kwechii? Paanotaura nezvevatariri uye vanopa basa, Jehovha akaratidza kuti zvinhu zvaizovandudzika zvishoma nezvishoma pakutungamirirwa nekurongwa kwevanhu vake. Ndima 8. Mubvunzo A. Ndiani anovandudza zvinhu sezvinotaurwa muprofita waIsaya? Mubvunzo B. Tinobatsirwa sei nekuvandudzwa ikoko? Ndiani anoita kuti sangano revandudzike kudaro? Jehovha anoti, ndichaunza ndarama, ndichaunza sirivha, uye ndichagadza rugare. Zvechokwadi, kuvandudzika kwanga kuchiitika pamarongerwo ezvinhu musangano hakuna kuitwa nemunhu asina Jehovha pachake. Uye kubvira pakagadzwa Jesu samambo, ndiye anga achishandiswa naJehovha kuti zvinhu izvi zvichinje. Tinobatsirwa sei nekuchinja uku? Rugwaro rumwe chete irworo runotaura kuti kuvandudzika uku kunounza rugare uye kururama. Patinobvuma kutungamirirwa naMwari, tichigadzirisa panoda kugadziriswa, rugare runowanda pakati pedu, uye kuda kwatinoita zvinhu zvakarurama kuchaita kuti tide kushumira Jehovha, uyo akatsanangurwa nemuapostora Paulo achinzi Mwari werugare. VaFilipi 4, verse 9. Ndima 9. Mubvunzo. Kurongeka uye kubatana muungano kunofanira kuvakirwa panheyo yakaita sei, uye nei tichidaro? Paulo akanyorawo nezvaJehovha achiti, Mwari haasi Mwari wenyonga-nyonga, asi werugare. 1 Corinthians 14, verse 33. Cherechedza kuti paaitsanangura kuti Mwari haasi wenyonga-nyonga, haana kuti ndiMwari akarongeka, asi akati ndewerugare. Nechikonzero chei? Chimbofunga izvi. Hazvirevi kuti pose pane kurongeka, panenge paine rugare. Semuenzaniso, masoja anogona kufora zvakarongeka achienda kunosangana nemuvengi, asi kurongeka kwavo kunoguma nehondo, kwete rugare. Saka sevaKristu, tinofanira kugara tichiyeuka pfungwa iyi inokosha. Chero chii zvacho chingave chakarongeka, asi chisina kuvakirwa panheyo yerugare, chinopedzisira chaparara. Asi kurongeka kunobva parugare rwaMwari kunogara nokusingaperi. Saka tinofara kuti sangano redu rinotungamirirwa uye rinonatsiridzwa naMwari anopa rugare. VaRoma 15, verse 33. Rugare runobva kuna Mwari ndirwo runoita kuti tive vanhu vakarongeka uye vakabatana nemwoyo wose muungano dzedu munyika yose. Ndima 10. Mubvunzo A. Zvinhu zvipi zvakavandudzwa musangano mumakore ekutanga-tanga? Mubvunzo B. Tava kuda kukurukura mibvunzo ipi? Bhokisi rakanzi kuvandudzwa kwakaitwa nyaya yeutungamiriri rinoratidza muchidimbu zvinhu zvinobatsira uye zvakarongeka zvakachinja musangano redu makore ekutanga-tanga. Asi zvinhu zvipi zvakachinjwa naJehovha achibvisa mangura, achiunza ndarama, mumakore achangopfuura achishandisa mambo wedu? Kuvandudzwa ikoko kwakaitwa nzira inotungamirirwa nayo ungano munyika yose, kwakasimbisa sei rugare uye kubatana kwadzo? Izvi zviri kukubatsira sei iwe pachako kuti ushumire Mwari werugare? Kutungamirira kunoita Kristo ungano. Ndima 11. Mubvunzo A. Kudzidza magwaro kwakaita kuti tigadziridze manzwisisiro api ataiita? Mubvunzo B. Hama dzaiva mudare rinodzora dzaida chaizvo kuita sei? Kubva muna 1964 kusvika muna 1971, dare rinodzora rakatungamirira chirongwa chekunyatsodzidza Bhaibheri zvakadzama, pachiongororwa nyaya dzakawanda kusanganisira kushanda kwaiita ungano yechiKristu yekutanga. Mashoko omuzasi anoti, zvakabuda pakutsvakurudza ikoko zvakabudiswa mubhuku rinonzi Aid to Bible Understanding. Ndipo panoperera mashoko omuzasi. Panyaya yemarongerwo akanga akaitwa zvinhu muungano, zvakaonekwa kuti ungano dzekutanga dzaitungamirwa nedare revakuru, kwete nemukuru mumwe chete kana kuti mutariri. VaFilipi 1 verse 1 inoti, Paulo na Timoti, varanda vaKristu Jesu, kuvatsvene vose vari pamwe naKristu Jesu vari muFilipi, pamwe chete nevatariri nevashumiri vanoshumira. 1 Timoti 4 verse 14 inoti, Usaregeredza chipo chiri mauri, chawakapiwa nokufanotaurirwa, boka revarume vakuru parakaisa maoko aro pauri. Pavakanzwisisa nyaya iyi, vedare rinodzora vakaziva kuti mambo wavo, Jesu, akanga achivatungamirira kuvandudza marongerwo akaitwa sangano revanhu vaMwari, uye vakanga vachida chaizvo kutevedzera kutungamirira kwamambo. Vakabva vangotanga kugadzirisa zvinhu kuitira kuti sangano rinyatsoita zvinoenderana neurongwa hwevakuru hunotaurwa nemagwaro. Zvii zvimwe zvakagadziriswa kutanga kwema1970. Mashoko anotevera mashoko okuwedzera. Akazvininipisa, akabvuma kutsiurwa. Magazini yeThe Watchtower yechiFinnish yaApril 1, 1916 yaiva netsamba yahama Russell yavakanyorera hama shoma dzaiva muScandinavia kusanganisira hama Carlo Hateva. Hama Russell vakavanyorera kuti, Tinokukurudzirai mose, hama dzedu dzinodiwa mukutenda, kuti mudzoke muchokwadi, moisa pfungwa dzenyu pabasa rinofanira kuitwa. Chii chakaita kuti hama Russell vazotaura chikumbiro ichi? Hama Hateva, avo vakazvarwa muna 1882, mumwe wevadzidzi veBhaibheri vekutanga muFinland. Vakabhabhatidzwa muna April 1910, uye muna August 1912, hama Russell vakavapa mvumo yekuti vabudise magazini yeThe Watchtower muchiFinnish. Urongwa hwacho hwakafamba zvakanaka, asi zvakazochinja pakaitika hondo yenyika 1. Hama Hateva vakanyora munyaya yakabuda muThe Watchtower yaDecember 1, 1914 kuti, Nekuoma kwaita mamiriro ezveupfumi, hatizivi kana The Watchtower icharamba iine mapeji ainawo iye zvino, kana kuti icharamba ichibuda kakawanda sezvayanga ichiita gore rino. Zvisinei, muna 1915, hama Hateva nevamwe, vakatanga sangano remushandira pamwe rainzi Ararat, rikabva ratanga kubudisa magazini yaiva nezita iroro kuti vawane mari yekushandisa. Sezvo hama Hateva vakanga vava kunyanya kufunga nezvesangano ravo nemagazini itsva, imwewo hama yakatanga kushanda semupepeti weWatchtower yechiFinnish. Magazini yeArarat yaibudisa nyaya dzemuBhaibheri, asi yaibudisawo nyaya dzaitaura nezvenzira dzekurapa dzisiri dzemuzvipatara, uye mutauro wakanga uchangotanga weEsperanto. Pasina nguva, magazini itsva iyi yakanga yava kutsausa hama padzidziso dzakajeka dzechokwadi. Ndipo pakazonyorwa tsamba nahama Russell, vachiteterera kuti hama Hateva nevamwe vadzoke kuchokwadi, sezvo vakanga vachityira kunamata kwavo. Hama Hateva vakazvitambira sei? Vakabudisa tsamba yahama Russell mumagazini yeArarat, pamwe chete nemhinduro yavo. Hama Hateva vakakumbira ruregerero nezvavakanga vaita. Vakati, kana zvichibvira, ndichaita zvose zvandinokwanisa kuti ndigadzirise nyaya yacho. Zvadaro, mumagazini yeArarat yakapedzisira kubuda, hama Hateva vakakumbira ruregerero zvekare nokuvhiringa zvinhu kwavakanga vaita. Vakawedzera kuti, ndichaedza kungwarira chaizvo pachinhu chipi nechipi chine chokuita nechokwadi chatiinacho mazuva ano. Kusiyana nevamwe vakuru vamazuva iwayo, vaizvikudza vaiita zvekuvhoterwa, Carlo Hateva akazvininipisa, akabvuma kutsiurwa. Hama Hateva vakazogadzwa zvekare semupepeti weThe Watchtower yechiFinnish uye semutariri webazi. Vakaramba vachiita mabasa aya kusvika muna 1950. Vakapedza upenyu hwavo hwepasi pano muna 1957. Vakatendeka kuna Jehovha uye kuchokwadi. Zvechokwadi, vaya vanozvininipisa vobvuma kutsiurwa namambo wavo Jesu, vanonatswa uye vanowana chikomborero chaJehovha. Tochidzokera kuchitsauko chedu. Ndima 12. Mubvunzo A. Zvii zvakagadziriswa padare rinodzora. Mubvunzo B. Tsanangura kuti iye zvino dare rinodzora rakarongwa sei. Chakatanga kugadziriswa raiva dare rinodzora pacharo. Makore akanga adarika, boka iri rehama dzakazodzwa, rakanga richimboumbwa nevanhu vanomwe vakanga vari vatungamiriri veWatchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Zvisinei, muna 1971, nhengo dzedare rinodzora dzakawedzerwa kubva pavanhu vanomwe kuti vave 11 uye vakanga vasisiri kutorwa pavanhu vaitungamirira society. Nhengo dzeboka iri dzaizviona dzakaenzana uye gore negore usachigaro hwakanga hwava kuchinjanwa zvichienderana nealfabeti yemazita. Ndima 13. Mubvunzo A. Urongwa hupi hwakanga hwava nemakore 40 huripo. Mubvunzo B. Dare rinodzora rakaita sei muna 1972. Kugadziriswa kwakazotevera kwaiva nechekuita neungano imwe neimwe. Chii chakagadziriswa? Kubva muna 1932 kusvika muna 1972, kutungamirira ungano kwaiwanzoitwa nehama imwe chete. Hama iyi yakagadzwa yainzi mutungamiriri webasa kusvika muna 1936. Zvadaro, yakazochinjwa ikatanga kunzi muranda wekambani, ikazonzi muranda weungano, uye ikazopedzisira yava kunzi mutariri weungano. Hama idzodzo dzaishingaira pakuona kuti makwai ari kunamata zvakanaka here. Mutariri weungano ndiye aiwanzoitira ungano zvisarudzo asingambobvunzi vamwe varanda vaiva muungano. Zvisinei, mugore ra 1972, dare rinodzora rakatanga kugadzirira kuti pave nekuchinja kusingakanganwiki nanhasi. Chii chaizochinjwa? Ndima 14. Mubvunzo A. Urongwa hupi hutsva hwakatanga musi wa 1 October 1972? Mubvunzo B. Murongi mudare revakuru anoshandisa sei zano rinowanikwa pana vaFiripi 2:3? Panzvimbo pekuva nehama imwe chete inotungamirira ungano imwe neimwe, pakanga pava kufanira kugadzwa dzimwe hama dzaishumira sevakuru vechiKristu. Vose vaizoshanda sedare revakuru vachitungamirira ungano. Urongwa uhutsva hwevakuru hwakatanga musi wa 1 October 1972. Mazuva ano, murongi mudare revakuru haazvioni seanokosha kupfuura vamwe vakuru, asi somuduku. Zvechokwadi, sangano rose rehama rakakomborerwa zvikuru kuva nehama dzinozvininipisa zvakadaro. Ndima 15. Mubvunzo A. Urongwa hwokuti ungano dzive nedare revakuru hwakabatsira sei? Mubvunzo B. Chii chinoratidza kuti mambo wedu akashandisa uchenjeri? Urongwa hwokuti basa rokutungamirira muungano riitwe nedare revakuru hwakabatsira kuvandudza zvinhu zvechokwadi. Chimbofunga zvitatu zvacho. Chekutanga chinonyanyokosha ndechekuti urongwa uhu hunobatsira vakuru vose kuti varambe vachifunga nezvekuti musoro weungano ndiJesu, pasinei nemabasa akakura avangave vachiita muungano. Chechipiri, sezvinotaura zvirevo 15:22, pane vanhu vazhinji vanopa mazano, pane zvinobudirira. Vakuru pavanoisa misoro pamwe panyaya dzine chokuita neungano, vachinzwawo pfungwa dzinenge dzichitaurwa nevamwe, vanobatsirwa kuita zvisarudzo zvinonyatsoenderana nezvinotaura Bhaibheri. Jehovha anokomborera zvisarudzo zvakadaro, oita kuti zvibudirire. Chechitatu, kuva nehama dzakawanda dzinoshumira sevakuru kuri kubatsira sangano, sezvo pachidiwa vanhu vanotungamirira nekufudza muungano dziri kuramba dzichiwedzera. Chimbofunga kuti ungano dzaiti pfuurei 27,000 muna 1971, asi muna 2013 dzakanga dzava kusvika pa113,000. Zviri pachena kuti neuchenjeri hwake, mambo wedu akapa vateveri vake vafudzi vakanga vachidiwa panguva yakakodzera. Mashoko anotevera mashoko okuwedzera. Kuvandudzwa kwakaitwa nyaya yeutungamiriri. 1881. Kuti vadzidzi veBhaibheri vemunzvimbo imwe chete vazivani, hama Russell vanokumbira vaya vanogara vachipinda misangano kuti vazivise hofisi yeWatchtower kwavanoitira. 1895. Ungano dzose dzinoudzwa kuti dzisarudze hama dzinokwanisa kushumira sevakuru. 1919. Muungano imwe neimwe, hofisi yebazi inogadza mutungamiriri webasa maererano nezvinotaurwa nemagwaro. Mabasa ake anosanganisira kuronga basa rokuparidza nokukurudzira vanhu kuita basa romumunda. Vamwe vakuru veungano havatsigiri urongwa hwokuva nemutungamiriri webasa. 1932. Urongwa hwokuti ungano ivhotere vakuru gore negore hunomiswa. Pane kudaro, ungano inovhotera dare rebasa rine hama dzinoshingaira mubasa rokuparidza uye dzinorarama zvinoenderana nezita idzva rokuti zvapupu zvaJehovha. Mumwe wehama idzi dzakasarudzwa neungano aizogadzwa nesociety kana kuti hofisi yebasa kuti ave mutungamiriri webasa. 1937. Hama dzeboka guru dzinogonawo kushumira mumatare ebasa nehama dzavo dzakazodzwa. 1938. Ungano dzinotanga kuita zvinoenderana nechisarudzo chekuti varanda veungano vose vagadzwe maererano nezviri mumagwaro. Apa ndipo panogumira nyaya yekuvhota muungano. Kuti udzidze zvimwe nezvekuwandudzwa kwemarongerwo ezvinhu musangano, ona bhuku razvapupu zvaJehovha, vazivisi veumambo hwaMwari, mapage 205 kusvika ku235.
Taivhotera vakuru nekusimudza ruoko rworudyi. Imwe hama yaizofamba ichiverenga vanhu vakasimudza.
Hanzvadzi Rose Swingle, Chicago, Illinois, USA. Tochidzokera kuchitsauko chedu. Kuva mienzaniso kuboka. Ndima 16, mubvunzo A. Vakuru vane basa rei. Mubvunzo B. Vadzidzi veBhaibheri vaiona sei kurudziro yaJesu yekufudza makwai. Pamazuva ekutanga-tanga evadzidzi veBhaibheri, vakuru vakanga vatonzwisisa kare kuti vane basa rekubatsira vavanonamata navo kuramba vachishumira Mwari. Vagaratia 6, verse 10, inoti, saka, chero bedzi tine nguva yakakodzera nokuda kwazvo, ngatiitirei vose zvakanaka, asi kunyanya vaya vane ukama nesu mukutenda. Muna 1908, nyaya yakabuda muWatchtower yakakurukura kurudziro yaJesu yekuti, fudza makwai angu maduku. John 21, verse 15, kusvika ku17. Nyaya yacho yakati kuvakuru, zvakakosha zvikuru kuti tikoshese basa ratakapiwa naTenzi, rine chekuita nemakwai, tichiruona seropafadzo yakakura, kuti tifudze nekupa vateveri vashe zvokudya. Muna 1925, magazini yeThe Watchtower yakasimbisawo kukosha kwekushumira semukuru, ichiyeuchidza vakuru kuti, chechi ndeyaMwari, uye mukuru wose achazvidavirira pabasa rake rekushumira hama dzake. Ndima 17, mubvunzo. Vatariri vakabatsirwa sei kuti vanyatsogona kuita basa rekufudza? Sangano raJehovha ranga richibatsira sei vakuru kuti varodze unyanzvi hwavo hwekufudza kuti hubve pakuva sesimbi huchiva sirivha nekuramba richivadzidzisa? Muna 1959, chikoro cheushumiri hweumambo chevatariri chokutanga chakaitwa. Chimwe chezvidzidzo chaiva nemusoro unoti, kubatsira munhu mumwe nomumwe. Hama idzodzo dzaitungamirira dzakakurudzirwa kuronga programu yekushanyira vaparidzi mudzimba dzavo. Chidzidzo chacho chakaratidza nzira dzakasiyana-siyana dzaigona kushandiswa nevafudzi kuti vakurudzire vavanenge vashanyira. Muna 1966, pakatangwa chikoro cheushumiri hweumambo chakanga chavandudzwa. Pakakurukurwa musoro waiti, kukosha kwebasa rekufudza. Ipfungwa ipi inokosha yakadzidzwa? Vaya vanotungamirira vanofanira kuchengeta makwai aMwari, asi vasingazoregeri kuriritira mhuri dzavo uye kuita basa remumunda. Mumakore achangopfuura, pane zvimwe zvikoro zvevakuru zvakawanda zvakaitwa. Kudzidzisa uku kuri kuitwa nesangano raJehovha kuri kubatsira sei? Mazuva ano, ungano yechiKristu ine zviuru zvehama dzakaonekwa kuti dzakakodzera dziri kushumira sevafudzi. Ndima 18, mubvunzo A. Vakuru vakapiwa basa ripi rinorema? Mubvunzo B. Nei Jehovha naJesu vachida chaizvo vakuru vanoshanda nesimba? Vakuru vechiKristu vakagadzwa naJehovha achishandisa mambo wedu Jesu kuti vaite basa rinorema. Ibasa rei? Rokutungamirira makwai aMwari panguva yakaoma zvikuru munhoroondo yevanhu. Jehovha naJesu vanoda chaizvo vakuru vanoshanda nesimba nekuti vanoteerera kurudziro yemagwaro yokuti, fudzai boka raMwari ramunotarisira nekuzvidira nemwoyo wose muchiva mienzaniso kuboka. 1 Petro 5, verse 2 ne 3. Ngationgorerei nzira mbiri pane dzakawanda dzinoshandiswa nevafudzi vechiKristu pakuva mienzaniso kuboka, zvoita kuti ungano ive nerugare nemufaro mukuru. Mashoko anotevera, mashoko okuwedzera. Zvakatishamisa. Mamwe mamishinari oku Asia, murume nomudzimai, akaendeswa kuungano yakanga yava nemakore isingakure. Vakacherechedza kuti hama dzemuungano iyi dzaiva nerudo, asi dzakanga dzisingatevedzeri mirayiridzo yesangano. Pavakaona kuti vakanga vaita ushamwari nevaparidzi, murume wacho akabva atanga kuratidza mafambisirwo anofanira kuitwa zvinhu muungano, sekurongwa kwakaitwa vanhu vaJehovha munyika yose. Zvakabatsira zvakadini. Pasina makore maviri, vanhu vaipinda misangano vakanga vawedzera kakapetwa kaviri. Vatsva vakatanga kuita basa rokuparidza, uye vanopfuura 20 vakababatidzwa. Zvakatishamisa, anodaro mamishinari aya. Jehovha akatikomborera zvikuru. Kuona zvakanakira kutevedzera mirayiridzo yesangano raMwari kwakaita kuti vose vari muungano vafare. Tochidzokera kuchitsauko chedu. Mafudziro anoita vakuru boka raMwari mazuva ano. Ndima 19. Mubvunzo. Tinonzwa sei nezvevakuru vanoshanda nesu muushumiri? Kutanga, vakuru vanoshanda nevanhu vari muungano. Ruka, munyori weEvhangeri, akati nezvaJesu. Akaenda muguta neguta, uye mumusha nomusha, achiparidza nokuzivisa mashoko akanaka oumambo hwaMwari. Vane gumi nevaviri, vakanga vainaye. Ruka 8, verse 1. Sezvaingoita Jesu, kushanda nevaapostora vake, mazuva ano, vakuru vanoshanda nevavanonamata navo mubasa rekuparidza. Vanoziva kuti pavanoita izvi, vanoita kuti ungano igare ichifara. Vari muungano, vanonzwa sei nezvevakuru vakadai. Janine, imwe hanzvadzi yava kuda kusvitsa makore 90, inoti, kushanda nemukuru mubasa remumunda, kunoita kuti ndikwanise kutaura naye, ndonyatsomuziva. Steven, imwe hama ine makore anenge 35, inoti, kana mukuru akashanda neni mubasa repaimba neimba, ndinoona kuti anoda kundibatsira. Kubatsirwa kwakadaro kunoita kuti ndifare zvikuru. Ndima 20 na 21. Mubvunzo. Vakuru vangatevedzera sei mufudzi wemumufananidzo waJesu? Taura muenzaniso. Chechipiri, sangano raJehovha rakadzidzisa vakuru kuti vabatsire vaya vanenge vakasiya ungano. Nei vakuru vachifanira kubatsira vanhu vakadaro, vakaneta pakunamata, uye vanofanira kuzviita sei? Mhinduro dzacho tinodziwana mumufananidzo waJesu wemufudzi negwai rakarasika. Ruka 15, verse 4 kusvika ku7 inoti, ndoupi wenyu anoti kana aine makwai zana, kana akarasikirwa nerimwe chete rawo, asingasiyi makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe murenje, oenda kunotsvaka rarasika kusvikira ariwana? Zvino kana ariwana, anoriisa pamafudzi ake, ofara. Kana asvika kumba, anoshevedza shamwari dzake nevavakidzani vake, achiti kwavari, varai neni, nokuti ndawana gwai rangu ranga rarasika. Saizvozvo, ndinokuudzai kuti kuchava nemufaro mukuru kudenga, pamusoro pemutadzi mumwe chete anofidza, kufuura kufarirwa kunoitwa vakarurama makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe vasina chikonzero chokufidza. Mufudzi wemumufananidzo uyu, paanongocherechedza kuti pane gwai riri kushayika, anoritsvaka sekuti ndiro roga raainaro. Mazuva ano, vakuru vechiKristu vanotevedzera sei muenzaniso wemufudzi uyu? Sekukoshesa kunoita mufudzi gwai rinenge rarasika, vakuru vanokoshesawo vaya vanenge vaparadzana nevanhu vaMwari. Vanoona munhu anenge aneta pakunamata segwai rakarasika, vasingafungi kuti haachabatsirike. Uyewo, sezvinoitwa nemufudzi uyo anosarudza kuenda kunotsvaka rarasika kusvikira ariwana, vakuru ndivo vanotanga kutsvaka vakaneta vovabatsira. Mufudzi wemumufananidzo anoita sei paanowana gwai racho? Anorisumudza zvinyoronyoro, oriisa pamafudzi ake, odzoka naro kune mamwe. Saizvozvowo, mashoko emwoyo wose anotaurwa nemukuru anogona kuita seanosimudza munhu akaneta zvinyoronyoro kuti adzoke muungano. Ndizvo zvakaitika kuna Victor, imwe hama yemuAfrica yakanga yarega kuwadzana neungano. Anoti, pamakore masere andakanga ndakaneta, vakuru vakaramba vachiedza kundibatsira. Chii chakanyanya kumubaya mwoyo? Anotsanangura kuti, rimwe zuva, John, mumwe mukuru, wandakanga ndapinda naye chikoro chebasa roupiona, akandishanyira kuti andiratidze mapicture aakanga atitora tiri pachikoro. Mifananidzo iyoyo yakandidzora ndangariro, sokuti ndakatanga kushuva mufaro wandaiwana pandaishumira Jehovha. Achangobva kushanyirwa naJohn, Victor akabva adzoka muungano. Iye zvino ava kupayona zvakare. Zvechokwadi, vakuru vechiKristu vane hanya nesu vanoita kuti tifare. Mashoko anotevera, mashoko okuwedzera. Kushanya kweVic neVic kwakabudirira. Nechido chekuda kubatsira makwai akarasika, vakuru vemuimwe ungano yekuUnited States vakafunga nezvavangaita kuti vabatsire vaya vakaparadzana neboka. Vakaona kuti vanhu vanenge 30 vakanga varega kunamata Jehovha makumi emakore afuura, vakanga vachiri kugara mundima yeungano. Vakawanda vavo vakanga vakwegura. Alfredo, mumwe wevakuru, akapiwa mazita avo akatanga kuvashanyira. Anoti, mangwanani echishanu choga choga, ndinogogodza padhoo remumwe munhu akaneta. Paanovhura dhoo, Alfredo anoedza kutaura naye akasununguka, achiratidza kuti anoda chaizvo kumubatsira. Anoudza hama kana kuti hanzvadzi iyi akaneta kuti ungano haina kukanganwa basa rakanaka rayaiita pakutsigira umambo hwaJehovha. Alfredo anotizve, pandakaudza imwe hama yakura, maawa ayakaparidza, nemagazini ayakapa vanhu mumwedzi wayakapedzisira kushuma basa rayo muna 1976, yakanga yava kuda kutochema. Alfredo anoverengerawo vaanoshanyira Luka 15, verse 4 kusvika ku7 ne10, ovabvunza kuti, chii chinoitika kana gwai rakarasika rikadzoka kuungano? Chimbozvifunga ihenyu. Jehovha, Jesu, nengirozi, vanofara. Kwemakore maviri adarika, Alfredo anga achishanyira vakaneta. Chii chakabuda pakushanda kwake nemoyo murefu? Anofara kuti akabatsira dzimwe hama mbiri dzakaneta kutangazve kuwadzana neungano. Dzava kugara dzichipinda musangano unoitwa musi wesvondo. Pavakapinda muimba yeumambo, iye zvino ndini ndakanga ndava kuchemawo, anodaro achinyemwerera. Anowedzera kuti, kunyange zvazvo hama idzi dzakaneta dzava kupinda misangano, ndichiri kudzishanyira chishanu choga choga, nekuti dzinondiudza kuti dzinenge dzakatomirira kushanya ikoko, uye neniwo ndinofarira kudzishanyira. Tochidzokera kuchitsauko chedu. Kuwandudzwa kwenyaya yeutungamiriri kunoita kuti vanhu vaMwari vawedzere kubatana. Ndima 22, mubvunzo. Kururama nerugare zvinosimbisa sei kubatana kweungano yechiKristu? Sezvambotaurwa, Jehovha akagara ataura kuti kururama uye rugare zvaizoramba zvichiwedzera pakati pevanhu vaMwari. Zvose zviri zviviri zvinosimbisa kubatana kweungano. Sei, kana kuri kururama, Mwari wedu ndiJehovha mumwe chete. Deuteronomio 6, verse 4. Zvinhu zvaanoti zvakarurama muungano dziri mune imwe nyika hazvisiyani nezvemuungano dziri mune imwe. Zvinhu zvaanoti zvakarurama kana kuti zvakaipa zvimwe chete, uye zvinoshanda muungano dzose dzevatsvene. 1 Vakorinde 14, verse 33. Saka ungano inobudirira kana vanhu varimo vachishandisa zvinhu zvinotaurwa naMwari kuti zvakarurama. Kana ruri rugare, Mambo wedu anoda kuti tive nerugare muungano, uye tivewo vanhu vanoita kuti pave nerugare. Mateo 5, verse 9. Saka tinotevera zvinhu zvinoita kuti pave nerugare. Varoma 14, verse 19. Kana pakava nekupesana pakati pedu, mumwe nemumwe wedu anotanga ndiye kuedza kugadzirisa. Patinodaro, tinenge tichitoitawo pedu pakuita kuti muungano muve nerugare nekubatana. Ndima 23, mubvunzo. Mazuva ano, mamiriro api ezvinhu anofadza ari pakati pevashumiri vaJehovha? Pakaziviswa nezvourongwa hwevakuru hwekutanga muna November 1895 muWatchtower, hama dzaitungamirira dzakataurawo zvadzaishuva nezvadzainyengeterera. Zvekuti chii? Kuti urongwa uhutsva hwesangano hugobatsira vanhu vaMwari kuti vakurumidze kuva vakabatana mukutenda. Tichitarisa makumi emakore adarika, Tinofara zvikuru kuona kuti kugadziriswa kwanga kuchiitwa nyaya yekutungamirira naJehovha zvishoma nezvishoma, achishandisa mambo wedu, kwakasimbisa kubatana kwedu pakunamata zvechokwadi. Izvi zvinoita kuti vanhu vaJehovha pasi rose vafare sezvavanofamba nepfungwa dzakafanana, vachitevera makwara akafanana, uye vachishumira Mwari werugare vakabatana. 2 Corinthians 12:18. Zephaniah 3:9 inoti, "Nokuti panguva iyoyo, ndichaita kuti marudzi achinjire kumutauro wakachena, kuti ose zvavo adane zita raJehovha, kuti amushumire akabatana." Unonyatsotenda muumambo here? Umambo hwakaita kuti zvinhu zvipi zvivandudzwe musangano. Kugadziriswa kwakaitwa nyaya yeutungamiriri muungano kuri kukubatsira sei kushumira Mwari werugare? Mashoko api akambotaurwa nemukuru kana kuti zvaakambokuitira zvakaita kuti ufare? Ungaitawo sei kuti muungano muve nerugare nemufaro? Mashoko anotevera mashoko okuwedzera. Mashandiro anoita dare rinodzora pakutsigira umambo. Dare rinodzora rezvapupu zvaJehovha rinoumbwa nehama dzakazodzwa dzinoshumira Jehovha Mwari. Vari boka, vanonzi muranda akatendeka akangwara. Vane basa rokupa zvokudya zvinosimbisa pakunamata uye kutungamirira basa rokuparidza umambo munyika yose. Mateo 24:14-45-47. Dare rinodzora rinoita misangano vhiki yoga yoga, kazhinji kacho musi wechitatu. Izvi zvinoita kuti hama idzi dzishande dzakabatana. Vedare rinodzora vanoshumirawo mumatare akasiyana-siyana. Dare rimwe nerimwe rine basa raro rine chekuita neumambo rarinotungamirira. Muchidimbu, mabasa avo akamira seizvi. Dare revanoronga. Hama dzinoshanda mudare iri dzinotungamirira nyaya dzemitemo, uyewo pazvinenge zvakakodzera, ndivo vanoona nezvekushandiswa kwezvinobudisa nhau kuti vajekesere veruzhinji nezvezvatinotenda. Dzinobatsirawo kana paitika njodzi, kana zvapupu zvichitambudzwa, uye kana paine zvimwe zvinoda kukurumidza kuitirwa hama dzedu dzemunyika yose. Dare revashandi. Dare iri ndiro rinoona kuti mhuri dzeBheteri munyika yose dzawana zvose zvadzinoda panyaya dzekunamata uye pane zvekurarama nazvo. Rinotungamirira pakusarudza nokukoka vashandi vatsva vepaBheteri, uye rinopindura mibvunzo ine chokuita nebasa ravo. Dare rinobudisa mashoko. Vanoshanda mudare iri vanotungamirira basa rokudhinda nekutumira mabhuku anotsanangura Bhaibheri munyika yose. Vanotungamirirawo kushandiswa kwenzvimbo dzedu dzekudhindira nezvivako zvemasangano anoshandiswa nezvapupu zvaJehovha, uye basa rose rokuvaka runoitwa munyika yose, kusanganisira dzimba dzoumambo. Vanoronga kuti mipiro yebasa roumambo romunyika yose ishandiswe zvakanaka. Dare rebasa. Vari mudare iri vanotungamirira basa rokuparidza uye nyaya dzine chokuita neungano, vaparidzi, mapiona, vakuru, vatariri vanofambira uye mamishinari. Vanotungamirira mabasa akawanda kusanganisira matare okukurukura nezvipatara. Ndivowo vanotungamirira kunyorwa kweushumiri hwedu hweumambo. Dare rokudzidzisa. Dare iri rinotungamirira pazvinhu zvinodzidziswa pamagungano uye misangano yeungano. Rinotungamirirawo chikoro cheGiriad, chikoro chevazivisi vemashoko oumambo, chikoro chebasa roupiona, chikoro chamwari choushumiri nezvimwewo zvikoro. Uyewo, dare iri rinotungamirira kugadzirwa kwemapurogiramu ekuteerera nemavhidhiyo. Dare rokunyora. Hama dziri mudare iri dzinotungamirira kunyorwa kwezvokudya zvinosimbisa pakunamata, zvinodhindwa pamapepa kana kuti zvinoiswa paindaneti, kuti zviverengwe nevavanonamata navo uye veruzhinji. Rinoonawo nezvenzvimbo yepaindaneti yesangano, uye rinotungamirira basa rokushandura runoitwa munyika yose. Uyewo, dare iri rinopindura mibvunzo ine chekuita nezvinorehwa nemamwe makwaro kana kuti pfungwa dzinobuda mumabhuku edu.